kwapfuura makore masere kubvira itaidza mara atsakatika. Isu sevarwiri vekodzero dzevanhu tinoramba tichingokurudzira hurumende kuti vatevedzere chisungo chebumbiro redu remutemo, icho chinovasunga kuti vange vaine basa rokudzivirira mhuri yeZimbabwe. Kunyangwe chisungo cheAfrican Charter muArticle 18 chinoti icho mhuri ndiyo iri pamudzi wesociety yedu isu semaAfrican, uye ichadzivirirwa nestate kubva paphysical health, moral health nezvimwe zvakadaro izvo.
Makatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyika, munoona here pachiine mukana wekuti rimwe zuva muchamuka muchizoti itai dzamara azowanikwa?
Kutsakatika kwaitai dzamara hurumende isina chekutaura nepamusana paitai dzamara, iye achizivikanwa kuti anga ari mumwe wemaactivists vaicriticisa hurumende. Zvinotipa kufungidzira kuti hurumende kana kuti masangano anofambidzana nehurumende ndivo vangave nechekuita nekutsakatika kwaitai dzamara.
Zvii zvinofanira kuitwa munyika kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika?
Hurumende inokwanisa kungozvichenura panyaya iyi nekuita zvose zvaingakwanisa mukutsvaga itai dzamara, nekuaknowledgea kuti ivo sehurumende vakatadza basa rekudzivirira itai dzamara. Mhuri yaitai dzamara ine kodzero yekuziva kuti itai dzamara ari kupi, mupenyu here, akatisiya here. Zvese izvi vane kodzero, ende bumbiro redu remutemo rinovapa kodzero iyoyo. Rinopa hurumende yedu chisungo chekuti inge ichidzivirira mwana wese weZimbabwe. Hatingararami munyika yekuti munhu anongotsakatika zvisina kana tsanangudzo. Zvinoreva kuti upenyu hwedu tose isu hunenge huri panjodzi kana security yemunhu isina kudzivirirwa sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo, uye zvinotarisirwa neAfrican Charter yedu muArticle 18.